Ndakakokwa kumusangano ne organization inonzi Women's Democracy Network. Kumusha kuZimbabwe ndini ndega ndakakokwa. Vanga vachiita mutambo wekukomemoreta Women's Day. Vakasarudza ivo setimu yavo gore rino kuinvita ma women mayors from all over the world. Kwedu kumusha ndini ndega ndakakokwa 37.
Mungati pane zvitsva zvamadzidza here pamusangano uyu zvamungade kunopakurirawo vamwe kuZimbabwe tichitarisa kuti matimi makakokwa kuti parangarirwe ipo zuva remadzimai rinova iro nemusi wechishanu.
Pane zvakawanda zvandadzidza. Ivo donzvo ravo nderekuimpower vamadzimai anenge asarudzwa muzvigaro zvematongerwo enyika. Vakatarisa vakaongorora ivo vakaona kuti madzimai mazhinji hazvisi nyore kuti vange vachiita zvematongerwo enyika. Vanozosarudzwa muzvigaro vazhinji vachona tinopinda tisina kunyatsogadzirira kuti kana ndapinda pachinzvimbo chandasarudzwa ichi ndinozonyatsoshanda basa rangu sei, ndinogadzira sei mapolicies ekuti avandudze dunhu rangu, ndinozviita kuti izwi rangu rizikanwe sei, rinzwike sei. Saka ndicho chinangwa chavo chikuru chachona. Kusvika pari zvino vanga vachitishevedzera vatauri vanobva kunzvimbo dzakasiyana siyana. Pane vakabva kuUN vanotaura nezveUN Women, vanotaura nezvekuti nzvimbo yatinogara kana kuti dunhu ratinogara ringaite sei safe for madzimai kuti anyatsowana ku riritira mhuri dzavo nevanasikana kuti vanganyatsofaranuka sei vasingaharaswe kana kuabhuza. Zvakangodaro zvakawanda zvatiri kudzidziswa.
Takatarisa kuti pari zvino tinoona madzimai mazhinji munyika havasi kunyanyopinda mune izvozvo zvematongerwo enyika. Chii chakaikuita kuti imi semudzimai mupinde mune zvematongerwo enyika umo mutazoona mapinda mukuita kanzura uyezve muchizoitwa meya?
Inini ndingangoti ndakangokurawo ndichifarira zvematongerwo enyika. Saka ndakazongopindawo mune zvematongerwo enyika muopposition politics dzekuZimbabwe. Ndakangokwirawo nenhikiri nemastructures acho kusvika ndazongowanawo pandakawana mukana wekuti ndipinde muofisi.